mutongi wedare muzare peshe nzimadondo vabvuma chikumbiro chevachuchusi vachiti vanoda nguva yakakwana yekuti vapuwe mvumo nehofisi yavo nekudaro kutonga kwenyaya iyi kuchatanga musi wa24 Gunyana. Gweta ravakurawo navamutomberi vamartin mureri vezimbabwe lawyers for human rights vati vambozama kupikisa chikumbiro ichi asi zvakona n'anga murapwa achida
namukoti tichida kuita trial yakanzela kurawone yekesi yavo yokutanga inonzi undermining the authority of the president. Saka taa tawirirana nestate kuti nhasi ndokwatinoita trial. So pataa tauya kuti tiite trial ndopanzi ayo state yati no hatina authority to prosecute, nokuti pamutemo vanotenderwa kuti kesi yemhando iyi vapuwe authority to prosecute naprosecutor general. Saka isu taopoza yazvo kuti aiwa hazvigoni kuti titi vanhu ngavarambe vari parimandi takamirira kuti muwane authority to prosecute. Saka tatichitaura futi kuti Harare hakusi kure kubva musi wa29 pakasungwa vanhu 29 June kusvika iko zvino vangadai vakawana authority to prosecute. So mutongi wati titidzoke naquarter past 2. Patadzoka naquarter past 2 mutongi watenderana nestate kuti ayo zvavaita hazvisiri reasonable. Saka wagranda application yavo yepostponement yemeta kusvika musi wa24 September for possible trial.
Vamureri vati vachataura navakurawone avo vari muchitokisi kuti vatange patsva kuita chimwe chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba.
Hatina kubvumirana nazvo nokuti hatigoni kuti vanhu varambe vari parimandi nemhaka yekuti vanhu havana authority to prosecute, nokuti liberty yevanhu yakakosha. Mutemo wedu constitution inowanikwa ichiita kuti liberty iyo ivepo. Saka tichaona kanzela kura kuningi kurimandi, but pfungwa dzatinadzo ndedzokuti tidzoke tichiita bill nemachange in circumstances.
Gweta rekodzero dzevanhu vakoneni maboke vati dare rinofanira kupa musungwa kodzero dzerusungunuko nekukurumidza kumutonga panyaya yake pasina kuramba vachinonoka zvenhando.
Magistrate ane discretion yekupa decision yake kana achinge anzwa mativi ese maviri, but ini segweta rinoona nezvekodzero dzevanhu ndinonyanya kubatikana nechikamu chesection 69 yeconstitution anowana mafundamental rights evanhu inotaura nyaya dzekuti munhu anofanira kuwana access to justice uyezve munhu anofanira kutongwa nguva yake iri nokukurumidza. Saka chero dzikava 2 months kana munhu especially akamirira kuti azive kuti nyaya yake inofanira kupera sei, ndinoona kuti panenge patochogwa kodzero dzemunhu. Iye zvakarezve nyaya dzeauthority to prosecute ndo mamwe maissues anofanira kutarswa painvestigations musati maset a case for trial, because munhu haasungwi kuti vagozoinvestigeta kana kuti vagowana mapepa, asi kuti munhu unosungwa kuti atongwe.
Vakurawo nevari kupomerwa mhosva yekutuka vamunangagwa apo vakaudza vanhu vainge vakamirira mabhazi ezupco vachibva kubasa mudhorobha kuti vari kutambura nekuti vamunangagwa vaondonga nyika. Vatsigiri veMDC Alliance vari vekodzero dzevanhu pamwe nevatori venhau vadzingwa mudare nemutongi wedare uyo asina kupa chikonzero chaaitira izvi. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vaDerek Charamba vati havasi kufara nezvaitika mudare nhasi.
Nyaripo ndeyekuti chinhu chiri kudikwa chipepa chidoko doko chinoangonyorwa nemunhu wekuti chero tikanyorwa tikasuka chero paemail chero pafax chosvika izvizvi, but inyaya yekungoti zvavo vanenge vasirivo vari in control. Saka hapana tongomirira dhiti zvavataura asi zvatiwirirani navo. Hapana zvinombodakidwa zvinoshamisa zvinongonyora ngoti I hereby authorize you to prosecute, unotofambira mberi, but hapana zvari kuita ena mino tivachachinyora rini, we don't know kuti zvoda mumazuva mangani. It's something that can be even done in a day's time. Saka zvatiwirirani navo, it's not fair.
Muchuchisi wedare vaMalvin Mapoko vaudza dare kuti vakuru vano vari kupomerwa dzimwe mhosva mbiri yekuvhara mugwagwa vachiratidzira musi wa31 Chikunguru uye kunyomba mukuru wenyika apo vakaimba parufu. Vakuru avo nevanotarisirwa mudare pane dzimwe mhosva idzi musi wa2 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.